Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucheredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore 15 uye mashanu acho uri muutungamiri wedunhu guru kana kuti provincial executive, asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chiita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatati nazvo. Taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mekurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, vaRima Chingura, Amai Patricia Kashande kuManikaland, vaJavulani Mpetu kuMasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kuMashonaland East. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo, asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, vemain board, veyouth, vewomen nevemawar veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro 304 zvecentral committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU-PF ikave neutungamiriri utsva wecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwa tiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hwedu huite nani atibofungu tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo zvinonzi murombo hauzarirwi nerwizi tinenge tinzi tuda kugati vanhu vagare zvakanaka tuda kuti zviite zvakadai zvakadai asi kwete tisade kunyeperana izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwa vanongora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbureau vachishandura gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, vanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvatifambei takadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi semamiri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Kongresi yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo, Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudare ramambo musi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDelford Masia avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera Studio 7 yakapomera Ishe Chovani vaFelix Mundau ichida kunzwa divirawo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Adaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi Chimita Sengere ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei, zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7. Saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei, because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana naDenford asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupiwa, takanzi endai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo inoi, takanzi tidzokere kundo. Tashamadzwa nekutika hanzika ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorirei nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yata tinaende yaDenford haida kuti torera kwapatinofudzira mombe dzedu, saka kuti tii tinoti soriyei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Hachisi chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, handigoni kutaura nyaya dzekudare ndiriudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuchiredzi nezuru akasunga masabhuku masere ekuchilonga vachivapomera mhosva yekurudzira vagare vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDen Diary. Mumwe wemasabhuku akasungwa, sabhuku muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti vapamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomirwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
Katatorwa tikaendeswa kuCID ikoko, vakasvika vakatibvunzurudza vachiperefeta hanzi nini ndimi muri kunzi makapisa sora riya reLucerne remombe. Saka isusu takarambirana navo nokuti zivi nekuda kwokuti tikurwira nyaya yeminda yedu iri kutorwa naCID uyo yakawisa sora.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Chitsanga vaAbraham Hasali, avo vati ivo
tinoda kukubvunza kuti bundu rakatsva sei, rakatsva radhenderi, rakatsva pachibwedziyo. Ndikati ungazvinoita here kuti wobvunza ini? Vakati akasora musoro wose tichioma tichitsvaka vamwe. Vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Kuda Kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindaneti tichitaura nevatungamiriri venyika kuti paDecent Work tiri kutarisirawo muhoro unokwana, muhoro unotenga, nekuti Fair Wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatoita nebhazasi. Uyewo zvakare tasanza tairi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashandano ndeitipozis vanhu achiita nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye dzisendere.
MuZimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muZimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murayiridzi Zimbabwe, munhu asina kwanise kubhadhara renti yepamba paanenge achizi anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepoverty bottom line. Saka muhoro wakadaro hausishe. Tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratigs, zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi, asi vacharicherechedza pavachaparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo, asi tinoda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa cheDecent Work Program. Ichi chirongwa chiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tiri nacho again cheDecent Work Program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei, Honorable Mavhima?
chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu, agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubhraketi iwe ivashandi vanofanira kunge vachishanda zviri decent. Zvii zvamuri kuitawo sehurumende kuchengetedza vashandi venyu?
Zvinofanira kuti zvizivikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare nestudio 7. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakaitawo musangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana anechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023 yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anovandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura tinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanemani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se3KTV yatinoti ndoma commercial televisions. PaZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani mwoyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaiitwa nebazi iri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kumashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi vapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kwemashoko nemadzangaradzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mobhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rione rasvika papi. Tinokurudzira bazi kuti rifambe nekukasika kuti tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma. Chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation, Zimbabwe Media Commission inenge yakamira nediviro. Industry yevatapi venhau nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council. Chakamira pazasi. Chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhau remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa razivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishano gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudoro kuhurungwe vakuda kwashe sose vakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Kudibha kuri kudibhisa. Chirwere chiriko hachisiche zvokudhibhisa. Chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri. Suru rinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhara. Nyengo mukaso ichi mubuda marute. Rakatobuda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva. Mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 imwe vhiriji 4-5 a day. Vanhu vasangana mombe.
Vasvosvo vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Izvo zvakanaka kuti nguva yatatasana nayo kurima iyi. Vanotorima ne?
Izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe vakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35. Izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo. Handitorina kana chokurimisa izvozvo. Inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri. Mvere dzakamira. Isiri active. Utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatofa.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi. Madhongi tasingazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi. Ende dhongi rakutodzura kudarika mombe 250. Mombe utengwa kana ne 120. Dzimwe dzitengwa nema70 mombe chaizvo.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Zvazvinoita kana dzisina todhibhwa properly hadzife. Asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netikitirisa. Nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netikitirisa. Pane chimwe chikoko chiyatoenda pasi pechi pemuswe chinogona kuwanda pasi pemuswe. Saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko zvino tiri kudhibha after every 2 weeks. Handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama. Dzahabva chikwekwe tisati tadzogera kudhibha. Ndosaka tichizoti tikigrip menshonga kuzora on weekly basis. Saka kudhibha mukanzi kuyai after every 2 weeks.
Studio 7 naina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutariswa kupera gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro-soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
It's a majesty of black show.
Diwe jikanda mina wesanu Tino kutambira imauya Kuyu ndi wamu tupa wamu noera.
Gramatunhu munyori wemitembo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiure. Gramatunhu mutaure naudzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini, nekuti vandiri mudiki ndaiti vandaona kuchikoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vayakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary yabva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaart yakanyanya, because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda line nachizwa mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally I started 2010. Kwa ndaka kutanga kupefuma kuchikoro, ndapefuma kuchikoro, nda kusandua nini kuchikoro, kuma workshop, nda kuti MPO wakaita chirali chakam, but nyandiri, ya imuri, murove, saka responsi ya wadu ya kazi mpusha, ndirambi mbiri mo, ndirambi mpukita mo, you know. But then kuchiri wa maoko, kwa kwa kato kosha, wa hibo, wa ndi kata motivator. From 2010, kika nasi, takaenda.
Kaona mchiparo rao buku ijara makaburitza kumberi takamirigwa, rinombo diri, nderei, rita nangure ya zishoma.
Mkuma muna chiza arwa, life neto mupa magozi, anufanra kwa chiza. Nengo watu wane zikwere. Kumberi takamirigwa hii buku rinopatari siro. Nikutu kunewe se ano shandira vaka nanga. Jino itika. It's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidiitike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope uye rinopa simbiso uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofanira kuvafoka.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu, but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu chonawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube, please mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munobata panhamba dzangu dzinoti 0779-99900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu, maweddings, maanniversaries, magraduations, macooperative events, mateam points tinokuitirai futi, mabirthday dedications, maartist anodawo kurove ghost writing, tinoita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns tiri kukaetu. Kana tibatsire vanoda kuti tishande tose.
Mwana wangu wedangwe chikanda wesa ndiwe ndikaga.
Ah,
Tinotenda Nyanduri nemudetembi Mambo Gurama Tunu paurukuru ya Aita na Ivan Zininga we Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manero ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau wezano PF wakaitwa neZuro Maneru uye kuwandudzwa kwemitemo inechekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda